Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri mbudzi 15 2022 makateerera mustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dzimwe nhengo dzeCCC dzakasungwa kunyatsime dzopiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso.
Nhengo yese muZimbabwe imwene wayo ndichiti. Saka unyango uri mukuru weopozisheni. Uri mukuru wedherea wasosaiti uri mukuru wamashoko seri kudai izvi lendi yaunenge uchishandisa yese unenge wakatoipuwa napresident so havagoni kuti vatsoropodze kuti vamunzira wapuwa lendi napresident
mutauriri wemutungamiri wenyika vajorji charamba votaura nezvekupiwa purazi kwemutungamiri wemdct vadouglas mwonzora tichaziyawo nyaya yezimbabwe yekuda kudzoka mugungano recommonwealth Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Dare repamusoro rapa nhengo dzebato reCitizens Coalition for Change gumi neina mukana wekutongwa dzichibva kumba zvichitevera kusungwa kwadzakaitwa kunyatsime dzichipomerwa mhosva yekuita zvemhirizhonga yezvematongerwo enyika. Frank Chikore anotipa zvizere zvaitika kumatare.
Mutongo wedare repamusoro vamunamato mutevedzi vatura mutongo wekuti vasungwa ava vabhadhare mari yechibatiso inoita zviuru makumi mashanu zvemadhora ari maRTGS kana kuti 50,000 pamunhu wega wega uye kuti vagare pakero dzavakanyoresa kumapurisa kudzamara nyaya iyi yapera kunzwikwa mumatare vamutevedzi vati vasungwa ava vazvipire kumapurisa ari pedyo navo kaviri pasvondo kudzamara nyaya yapedza kutongwa uye kuti vasavhiringidzana nevafakazi Vakafano bata chigaro chemutauriri webato reCCC muzvare fadzai mahere vati vafara kuti vasungwa ava vapiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso vachiti nhengo dzebato ravo idzi dzaifanira kunge dzakaburitswa muhusungwa kare kare nhengo idzi dzange dzave nemazuva zana neanoraudzira dziri muhusungwa
Yangwe hedu tichiti hongu zvaitwa ndozvaifanira kugara zvaitwa kudhara saka haisinyaya yekuti tingapembere zvakanyanya uye tine dambudziko zvakare kuti Honorable Jobs Sikala achiri mujeri Felix Biri achiri mujeri vese ngavasunungurwe asi kana munhu asungwa yangu achinzi ndiwe TCC ngangopiwa bail pakutanga zvatinongoona zvichiitwa kune vamwe vanhu vasiri veTCC
vasungwa ava vari kupomerwa mhosva yekuita mhirizhonga kunyatsime zvichitevera kufa kwakaita imwe nhengo yeCCC muzvare moBlessing Ali avo vakazowanikwa mutumbi wavo wave kuora mushure mekupambwa kwavakaitwa neinofungidzirwa kuti inhengo yezanu PF vapayas jamba avo vakabvuma mhosva yekuvapamba nekuvaponda zvichakadai kutongwa kwenhengo mbiri dzeparamende dzeCCC dziri kupomerwa kukurudzira mhirizhonga iyi vajobs kala navagodfrey stole uku kwanga kwakatarisirwa kutanga nhasi kwatadza kubudirira mushure mekunge magweta ravastole vaOliver Marwa vaudzadare kuti vanoda nguva yekuongorora vhidhiyo inonzi nehurumende ndiyo yaichashandisa pakutongwa kwenyaya iyi kuroverera vastole nekune rumwe rutivi rimwe remagweta avaskala vaJeremiah Bhamu vaudzadare kuti vave kuda kusvitsa chikumbiro chitsva chekuti vaskala vatongo vachibva kumba kwavo vachiti pane zvachinja kubva vaskala pavakambonyimwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso vabhamu vakumbira dare kuti chikumbiro ichi chizonzwikwa nemusi wechishanu vachiti gweta advocate avani mpofu ndivo vave kuzokakavara nyaya iyi mudare
nyaya yanga ichifanira kutongwa muzuva ranhasi yapfudzirwa mberi ichazotongwa musi wa24 November vikirimuruya.
Chikumbiro chasvitswa nemagweta avasikana nechishanu chekuti vapiwe mukana wekutongwa vachibva kumba kwavo ichi chichange chave chechipfumbamwe kubva zvavakasungwa. Zvikumbiro zvese zvakambosvitswa kudare ramagistrate nekudare repamusoro rehigh court zvakaraswa nematare. Zvichakadai mhuri yamuzvare Ali yaburitsa mashoko kuvatori venhau ichiti vasikala avo vanovegweta ravo panyaya iyi vanofanira kuburitswa mujeri nechimbi chimbi. Hanzvadzi yemufi vaWashington Ali vashora hurumende yavamunangagwa nekushungurudza vasikala nedzimwe nhengo dzeTriple C pamusoro pekupondwa kwakaitwa hanzvadzi yavo. Asi gurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi vakaudza Studio 7 kuti havapindire pane zvinoitwa nematare nemapurisa. VaAli vatiwo havasi kufara zvakare nekuti havasi kuziva kuti mutumbi wehama yavo uri papi zvichitevera kutorwa kwawakaitwa nemapurisa mushure mekunge muzvare Ali vawanikwa vakapondwa. Gurukota rinoona nezvinoitika mukati menyika vakazembeka zembe vati varida kutanga vataura nemapurisa vasati vapa mashoko avo panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Mutauriri wemutungamiri wenyika uye vari mutevedzeri wemunyori mukuru mudare remakurukota vaGeorge Charamba vanoti kupiwa motokari nezvimwe kwakaitwa mutungamiri weMDCT vaDouglas Ngonzora kuedza kwehurumende kupomodza gakava nevanopikisa kuti nyika ifambire mberi. Hurumende inoti vaNgonzora ndivo mukuru wemapato anopikisa mudare reparamende uye vanofanira kubatwa zvine chiremera. Ngatinzwei hurukuru yaitwa naBlessing Zulu weStudio 7 navaCharamba avo atanga kubvunza nezvekupiwa purazi kwakaitwa vaNgonzora nehurumende.
Hameno kutichiri wari kutora nezvachende ichi ndechi ichocho lendi yese muZimbabwe mwene wayo ndipresident. Saka wenyange uri mukuru weopposition, uri mukuru weburial society, uri mukuru wamashoko ese nekudai izvizvi lendi yaunenge uchishandisa yese unenge wakatoipuwa napresident. So havagoni kuti vatsoropodze kuti vamunzira wapuwa lendi napresident vasingatsozvitsoropodziwo pachavo pakupuwa lendi yavakakura vari nyange iri zvayo yekumareserva or yekuma-A2 fund. Yese lendi yese munyika muno nezondeyapresident.
Saka vamunzora vapinda sei apa vaCharamba ivo vari vebato rinopikisa vanozowana sei munda?
Vamunzora vangave zvavo opposition league asi chokutanga ndechekuti chizvarwa chemuZimbabwe vanokodzera kupuwa munda sekupuhwa kunongoita munhu wese. Hazvizi hazvina basa nekuti uri kubato ripi nekuti chikamu chekugova nyika chikamu chakanangana nevana veZimbabwe. Tisingatarisiri politics dzavo, tisingatarisiri ruvara rwavo, tisingatarisiri nzeve dzavo kuti urere kana kuti ipfupi. Aiwa, tinongopa munda kana uchinge uripo nekuti uri chizvarwa cheZimbabwe. So apa hapana nyaya zvapapa, ngavarege zvavo kupedza nguva kuswera vachitenda bhonzo rakaoma.
Ko vanotika minda iyi inenge inongopiwa kune vanenge vakarerekera bato reZANU PF nevashoma vanopikisa vanenge vachinzi vanodyidzana nebato riri kutonga kana kuti nemutungamiri wenyika?
Hameno kuti vanoziva murume anonzi Welshman iyeri akapuwa purazi nguva yandakapuwawo iyi chini ndaandiri kuZANU PF iye ari kuMDC asi tese takapuwa mapurazi nobva tagara takaenzana zvairere chii. Ivo vatsvangirai chaivo chaivo vanga vaine munda kunyazura munda wanga warimwe wanga warimwewevhuranga riraprezide saka vanga vamuzani here naivedu vamwe vari kunze kwenyika hatomboziva kuti poritiki dzavo ndedzei asi ane munda muno. Ko varungu vari paminda hapana umbowo kuti vanosapota ZANU PF hatomboziva kuti vanovhota sei. So handifungi kutiya kupane nyayako chakangoitika chete ndechekuti tichadzokera zvedu muhistori pakatorwa ivhu pane vamwe vanga vari kuopposition vaifunga kuti idambe.
Munorevei apa vaCharamba mungatsanangura?
Vaifunga kuti murunda hanzi arwo ndokubva vafunga kuti zvichakonga zvichadzokera shure ndokubva varamba minda ivo vatamisa vari papa vakaramba minda vakaramba matrakta vakapiwa navagoni ndingatokana vange vachida kupikisa ndavauye pamhepo tichitaurira neizvozvo vakati ina handidi handitori zvinhu zvokuba ndozvavakataura ivo havana kubva kuti irisa rechi irisa renyika. Saka ipo zvinoizvi chaakunetsa mange ndechekuti vanhu vaona kuti ZANU yatsunga and ZANU ndeyekutsunga makore ese
chaya tara ya tara, right? Vana kutishabu birida. Rafika si muramba muru, kuno kundira minda ya wakanta waramba.
Asika wa mwanoti ukazobuda musangano zvatakaona vamwe vakaenda muhoteru muvanga vakuda kutorerwa minda hazvizoite mutauro here izvozvo vacharamba
vanotongoita mutauro kana ukaenda kuhoteri uchitsoropodza zvinangwa zvechimurenga zvinangwa zvenyika tomboti waenda kuhoteri waakukumbira masanctions kunyika yako iyo nyika yacho waroda kuti irwadziswe yokupa izvura yekuti usamusi.
Mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Tichaenderera mberi nehurukuro iyi mangwana tichibvunza vacharamba kuti mutemo unobvumidza here nyika kupa vamonzora kana anenge ari mutungamiri wemapato anopikisa zvinhu zvakaita semotokari. Chikwata chesangano reCommonwealth icho chiri munyika kuzoongorora kuti Zimbabwe yodzorwa musangano iri here kana kuti kwete chiri kuenderera mberi nemisangano yacho uye nhasi chasanganawo nebato rezano PF nemamwe masangano. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vakawanda vanoti hapana chakaipa kuti Zimbabwe idzorerwe mugungano iri, asi inofanira kuremekedza kodzero dzevanhu. Vachavan Mulambo, avo vanogara kuChipinge East, ndemumwe anomuonero uyu.
Ivo chakaita kuti vambobuda vachagadzirisa nyaya dzeviolence, nyaya dzekupisira vanhu nedzekuita sei, hope kuti vanoacceptwa asi havachazozviiti. Sazvino tibatsira pamaelection yatakatarisanawo 2023 kuti even wakaitwa readmitted muCommonwealth havakwanisi kuzorova vanhu.
Mukuru wesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum iro raita hurukuro nechikwata ichi Dr Musa Kika vati vanotsigira kudzokera kweZimbabwe muCommonwealth. Asi
izvo zvinofanira kuitwa mushure mekunge tazadzikisa zvatatemerwa neCommonwealth kuti tizadzikise, zvikuru sei maererano nesarudzo dzinogamuchirika, kuremekedza kodzero dzevanhu, kuremekedza bumbiro redu remutemo, nekutongwa kwevanhu zvakanaka. Saka isu tiri kuti maconditions mazhinji anga aripo akaita kuti Zimbabwe isuspendwe pekutanga ichizowithdrawa muCommonwealth haana kunyanya kuchinja, takatarisa zviripo parizvino.
Dr Kika vaudza Studio 7 kuti havashamisiki kuti nhengo gumi dzeCitizens Coalition for Change idzo dzange dzave nemwedzi mishanu dzichinyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso panyaya dziri kupomerwa yekukonzera mhirizhonga kunyatsime dzapiwa mukana uyu nhasi nekuda kwekuti chikwata cheCommonwealth chiri munyika.
Hongu tinotarisira kuti bheo inge ichipiwa nekuti ikodzero yavo, asi timing yacho.
Asi gurukota rezvemutemo vaZiyambi Ziyambi vakaudza Studio 7 kuti hurumende haipindire panyaya dzinenge dziri kumatare. Mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi vati zvakakosha kuti vatori venhau vashande vakasununguka Commonwealth isati yambundira Zimbabwe.
Takatarisira kuti pave nokusununguka pakufambiswa kumashoko kusanganisira zvine chokuita neiya inonzi social media.
Mutauri weMDC Alliance vaWitness Dube vaudza Studio 7 kuti bato ravo rinoda chose kuti Zimbabwe ipinde muCommonwealth nekuti iri kurasikirwa zvikuru.
Tichange tichibata zvakati wandei pamapresentations edu boka iroro, zvinosanganisira zvikuru kodzero dzevanhu, dzinosanganisira zvikuru zvine zvokuita nesarudzo.
Mutauri weCCC Muzvare Fadzai Mahere vati bato ravo richazivisa vazhinji parimire munguva inotevera.
Issue a statement and I think media yesechakopa kuti inzwe kuti position iri yakamira sei.
Mukuru mubazi rezanu PF rezvekuburiswa kwemashoko vachafadzwa Mugwadi vati
taura ivo kuti zveshuwa zvimwe zvacho zviri kukonzeresa kuti basa risafamba ndezvekuti musangano weCommonwealth kuti nyika idzorerwe, nyika dzose dzinofanira kuwirirana dziri 56 oroma, asi panyika dzose idzi kune shanu chete dzinosanganisira nyika yeBritain yakatiisira zvirango zvoupfumbi neAustralia neCanada neNew Zealand, idzo dzinenge dziri kugunununa kuti Zimbabwe isadzokere muCommonwealth.
Nyanzvi munyaya dzekudyidzana kwenyika zvakare vachishanda nesangano reZimbabwe Democracy Institute vabeke Zela Gumbo vaudza Studio 7 kuti
kune mabenefits akawanda. Pane ma students edu anenge akupindawo muCommonwealth scholarships plazi mamakets anenge aripo anenge Zimbabwe inenge yakwanisa kupinda mamakets ari mukomonwealth.
Hatina kukwanisa kutaura nemutungamiri wechikwata checommonwealth muzvinafundo Louis Franceske. Vaimbove mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakaburitsa Zimbabwe mucommonwealth mushure mokunge Zimbabwe yambomiswa kuve nhengo yesangano iri ichipomerwa mhosva yekutyora kodzero dzevanhu muna 2003. Asi zvichitevera kupidigurwa kwehurumende yavaMugabe, vamunangagwa vakaisa chikumbiro kusangano iri kuti Zimbabwe idzoke, izvo zvazoita kuti Commonwealth itumire chikwata ichi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Klinika yekanzuru iri mumusha wembare Edith Opperman inonzi yave diki zvakanyanya pachitarisiswa uwandu hwevanhu vanobatsirwa panzvimbo iyi. Kanzuri yavimbisa kuti ichagadzirisa dambudziko iri. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura mushure mekushanyira kliniki iyi nhasi kunobatsirwawo vanenge vakazvitakura, meya weguta reHarare vaJacob Mafume vati kliniki iyi iri kubatsira vanhu vakawanda zvakanyanya, vakati vanoshushikana nemadzimai akazvitakura anenge akamanikidzana mukamuri imwe chete. VaMafume vati sekanzuru vachaona kuti klinika iyi yavandudzwa kuburikidza nekushandisa zvivakwa zvekanzuru zviri pedyo neklinika iyi zvekata nepadget house.
Sababa mukuru wemusha ndaona zvakafanira kuti mabuilding ari pasite nekliniki anova iwo anonzi kata house nepadget house. Makurukota anotonga kanzuru vanofanirwa kutarisa kuti mabuilding iwawo akonvetwe aitwe mahospital.
Vati zvivakwa izvi zviri kushandiswa nevanhu vasina chavari kubvisa kukanzuru.
Mabuilding iwawo akangogara asina mari yaari kuunza kukanzuru. Akangogara ari kuda kutotorwa nemharapatsetsetse dzinenge dzichitora upfumi hwevanhu.
Dzinofungidzirwa kuti nhengo dzebato reZANU-PF dzinogara kupomerwa mhosva yekushandisa zvivakwa zvekanzuru zvisiri pamutemo zvichitora mari. Asi bato irinoti riri kuzorwa mafuta enguruve yarisina kudya. Mukoti mukuru anoona nezvekliniki iyi pamwe nemamwe makirinika ekanzuru kumusha weHopley, Waterfalls, Hatfields, Acadia neSunningdale kana kuti District Clinical Matron amai Lorraine Mukwemu vati vanoona vanhu vanosvika zviuru zvina pamwedzi wega wega, uyewo pakirinika apa panobatsirwa vana vanodarika mazana mashanu pamwedzi.
Musha mukuru onzero tinoti tuite musha mukuru is a central point. Mabhazi ese even anobva kureserva anouya muno mumba, saka vanorwadziwa vanenge vakazvitakura vanopfuura vanopesera vaapano. Kwozoita futi kiriniki yedu iyoyi yemateneti ndiyo yega takatarisa mumbare mwese munomu, saka vese vanenge vakakomberedza vanouya pano. Tinosunungusa madzimai anosvika 400 kana 500 pamwedzi. Patara chino chino pamwedzi chaipo tinoona about 4000 pazuva tinongoti about 400-500 kuve kurwara.
Vachaki Makaza vanova sachigaro wekomiti inomirira vagari munyaya dzezveutano vatambira nemufaro mashoko avaMafume ekuvandudza kirinika iyi.
Arwana meya zvekuti cut house nepaget kuti zvive part of the clinic. That's it. Ndozvo zvatakatakamirira nguva yese.
Amai Linda Sherekete mugaro wemumbara vachangobatsirwa vanga vauya nemwana kukirinika wabvumawo kuti nzvimbo iyi yava kuda kuvandudzwa.
Pesi adiki kumateneti chakuchakwaivhi kana tasununguka hakuna kunyatsotambanuka tinenge takatsikinyidzana ikoko vanhu vari kubara vakawandisa. Saka matoilet chavo mabathing rooms acho haasisiri clina kuchakuti tiigedzere momo.
VaMafume vashanyirawo kirinika yeNazareth pamwe neemabvuku vachiti shuviro yavo kuvandudza makirinika ekanzuru kuti avewo nemishina yechizvino zvino nepekugara pevarwere pakanaka. Ndakamirira Studio 7 kumbare muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeUkraine vaVolodymyr Zelensky vati zvinokwanisika kumisa hondo pakati penyika yavo neRussia kana nyika dzose dzambomira kurwisana uye Russia yadzosera Ukraine matunhu ose nyika iyi ayakapamba. Vazelensky vataura mashoko aya padande mutande kumusangano wenyika makumi maviri dzakabudirira kana kuti G20 uri kuitirwa kuIndonesia. Mauto eUkraine akatora guta rakakosha zvikuru renyika iyi reKherson rainge rapambwa neRussia. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vati kutorwa kweguta iri neUkraine kwakakosha zvikuru muhondo iyi. Vazelensky vakashanyira guta iri nezuro. Muzinda weWhite House watiwo mukuru mubazi revasori muAmerica vaBill Benz vaitawo musangano nemukuru wevasori muRussia vaSergei Naryshkin vakayambira kuti vasashandise zvombo zvine muchatura wenuclear. Kurwisana kunotyisa kuri kuenderera mberi kumabvazuva kweDRC pakati pemauto ehurumende nevechikwata chakaipandukira cheM23 mudunhu reNorth Kivu. Sangano reUnited Nations rinoti vanhu zviuru zana nemakumi masere nezvisere kana kuti 188,000 vamanikidzwa kuenda muhupoteri. Sekuvimbisa kwarakaita svondo rapera kuti raizodira pamusika mapeni egoridhe emosi wewatunya ane mutengo wepasi uye uremu hwepasi pasi hwe1/10 ounce anosvika zviuru zvina nemazana mashanu kana kuti 4,500, bhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe razivisa kuti mapeni aya ave kuwanikwa kumabhanga kuHomelink pamwe nezvitoro zveOrex kutanga nhasi. Izvo zvinotevera kutengeswa kwemapeni egoridhe makuru kutanga muna chikunguru wegore rino. Imwe nyanzvi mune zveupfumi inoshanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti vanoona kuuya kwemapeni madiki diki aya kuchipawo mukana kune veruzhinji vekuti vange vachikwanisawo kuchengetedza mari dzavo kuburikidza nemapeni aya.
I think idano rakanaka pakuti rinoita kuti vanhu vakawanda wawane mukana kunge vachitengawo magold coins aya seimwe nzira yekunge vanhu vachichengetedza mari kana vachinge vachiinvesta. Munoziva ine donzvo rehurumende uye donzvo remasustainable development goals nderekuti hapana munhu anofanira kunge achisiyiwa leaving no one behind. Saka masmaller gold coins anoita kuti masmaller investors or even my ordinary citizens anenge achidawo kutenga magold coins akwanise kunge achitengawo. Saka I think zvakakosha.
Uko mukuru werimwe sangano revanotengesera mumigwagwa reVendors Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VSET vasamewo wadzai mangoma vanoti urongwa uhu hwakanaka chose kana hwakaitwa zvakajeka, asi veruzhinji vanotya kuhutambira vakafunga zvakamboitika pashure apo hurumende yakaisa zvirongwa zvakatsvaira nekurovesa mari dzavo.
Urongwa hwakaita sehuhwo, all things being equal, pasina zvinhu zvakamboitika kumashure uku, urongwa hunenge hwakanaka. And tinozviziva kuti varipo vanokwanisa kunge vachida kubenefitawo muzvirongwa zvakaita seichochi chichaunzwa neRBZ vari muinformal sector, mavenda. But sezvandambotaura kuti chinoita kuti vanhu vazotya zvirongwa zvakaita sezvizvi inauye zvinenge zvakamboitika kare. Ndofunga munotondera zvakaitika muna 2008 vanhu pavakazongoluza mari dzavo zvisina tsarukano. Mazhinji vemamembers edu vanenge vachityawo kudzokorodzeka kwezvinhu zvakaita seizvozvo. Saka inenge ingori kurudziro yedu kuMinistry of Finance neveRBZ kumeka shuwa kuti mari idzi dzakaprotekta vanhu havazochemi machemero akaita 2008.
Asi munyori mukuru wemumwe mubatanidzwa wemasangano evashandi weZimbabwe Federation of Trade Unions kana kuti ZFTU vaKenyas Shamyarira vanoti sevashandi vanotarisira kuti upfumi hwenyika hunovakwa pamwe nekudzikamiswa nezvigadzirwa zvinobva kumakambani emunyika kwete kuburikidza nezvirongwa zvakanangana nekudzimura rimi remoto nguva iyoyo chete.
Isu sevashandi tinenge tichitarisira kuti ikonomi yedu inoresponda kubva kuproduction yatinoproducer as workers, because tisu tinoisa mashoulders on the wheels. Saka tinenge tichida kuti kana ikonomi ichiresponda, store of value yecurrency yatinotambira inenge ichibva muproduction, ndo zvatinotarisira. Izvi zvekuda kuita firefighting yekuti mari yemushandi igowanikwa ichirestorewa value yayo outside productivity. Izozo azitipe raka jeka raka nakara mangu wanani. Kuti tunaona kuti tafamba famba pambere hapa unuzi kwa zonzi shenzeze asia shanda.
Atina kukwanisa kubata governor we RBZ Dr. John Mangujga kuti tinzuko kuti mapeni aya atambirwa sei neve ruzhinji. Asi banga guru renyika raka vimbisa kare kuti urongwa we mapeni goride uhu hauna waunosiya shure uye uchasvika nzvimbo dzose dzenyika. RBZ inoti kutenga mapeni ndeimwe nzira yekudyara nayo mari yakanangana nemunhu wese.
Yasvika nguva yange yakamirirwa nevakawanda pasi rose yemakwikwi e2022 World Cup ari kuitirwa kuQatar. Aya ndiwo makundano makuru emutambo pasi rose gore rino. Batanai ne Voice of America mumemberero dzemakwikwi akakosha zvikuru muAfrica aya. Tichange tichikupai zvizere zvinenge zvichiitika kumakwikwi aya. Tinenge tichitaura nenyanzvi nezvere mitambo inenge yoda kutambwa uye kana yapera. Tichazeya nezvevatambi vanenge vachitamba zvinonwisa mvura. Zvikwata zvingangoshamisa vakawanda kumakwikwi aya. Tichazeya nezvevarairidzi. Ngatisakanganwe vatsigiri vemutambo uyu kubva pasi rose uye ivo vemudoha. Tinenge tiri kumakwikwi aya kusvika apera. Musasaririre pamakuwerere aya pano pa VOA Africa ne Studio 7. Ngatibatanei mukuona zvidavado nemashiripiti zvichabuda kubva kunhabvu yeWorld Cup.
Totarisa nyaya yeWorld Cup tine hurukuro yaitwa naMavelas Musanganya uye weStudio 7 nechimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muDoha muQatar vaAtwell Manyenga vana.
Doha kwakamira zvakanaka chaizvo. Ndirikuona kune yandingati muchirungu excitement vanhu vakagadzirira inenge iri the first World Cup kuitirwa munyika yeMiddle East. Saka vanhu vakagadzirira chaizvo. People are so excited and they can't wait for it to start.
Pane vatsigiri here vatotanga kusvika. Takaona dzimwe nyika dzatowanikwa dziriko ikoko. Muri kumboona vatsigiri venhabvu vanobva kuAfrica here vatotanga kusvika?
VekuAfrica handisati ndavaona. Asi ndikuona ndechekuti muAfrica macho munewo wakawanda wanoshandira mumwe. Wanosanganisira wekuGhana, ndakasangana nemumwe wekuGhana wandakangoonawo anotogarawo muno mumhanga achiti they cannot wait. Ndakasangana nevaibva kuUganda, Nigeria, vatatu vaibva kuMorocco. So vazhinji vacho vanogarawo muno vanoshanda muno. Saka ndofanga ndozvine advantage yandikatiwo in upper end Africa kuti vamwe vacho vanongoshanda muno. Saka zviri nyore kuzowana muno supporters vanokwanisa kuenda kunoonawo mitambo iyo.
Munoona mitambo iyi ichizofamba sei semaonero enyu?
Semaonero angu I think ichanakidza nekuti gore rino hapana atingati anganzi zvona ishasha sezvaitwa makore apera ekuzoti Germany inge iri shasha, Brazil yaisikare neushasha neArgentina. Ndoona kunge zvinonzi kune dzimwe nyika dzakati wandei izikuru kuna na South America kusinga tarisi munoona wakawanda. Muchaona kuti kune nyika dzakaita sana Mexico inenge iriko iri kutamba ikoko nana Argentina, Brazil. Ko kune nyika dzakati wandei na South America vatambi vacho vanozozikanwa zvakanyanya vamwe vacho vari muPremier League. Vanotamba zvakanyanya zviko. Saka ndikona kunge chatinakidzi achishayikwa kunzi angaite herende ichionawo nyika dzakaita sana Belgium for example nevatambi vanofamba zvikuru German, Portugal zvakamira zvakadaro. Iyo neAfrica zvakare misatsatimu yakaita sana Senegal naGhana muchora kuti vatambi vazhinji vanongo vari vanotambira kunze kweAfrica. Saka think vanhu vakawanda vachatambira zvakanyanyisa.
Tinoona nzvimbo dzakadai sana Qatar kunombonzi kunopisa chaizvo. Kwakamira sei pari zvino?
Pari zvino hongu kuri kupisa asi kana zuva kuda kudoka kune kwanani iko naizvo matemperatures aanani akuma 20 something kune kwanani. Asi chimwe chinhu takangoona chakangondinakidza ndechekuti mastadium avo este ane maair condition. Saka vatambi hazviwaneti nekuti kune mweya unotonherera chaiwo chaiwo. Unotoona mustadium nese uchienda kumadziro kwese kune kune mweya unongochipuridza vatambi nepakatara. Saka ndoona kunge zvinonzizi rakanyanya nakata iziko. Zvi zvakare chakagonawo ndechekuti tambi zhinji haisi kutambwa mastadium vakaisa kumuri kwakutonhorera. Zvinova zvinhu zvakanaka zvikuru.
Vatu umanyenga vana chisora che Zimbabwe chiri kushanda kumakwikwi World Cup 2022 kukata vachitaura naMavelas Musanganya wewe Studio 7. Musakanganwa chirongwa che Live Talk chatinotaura nevechidiki apo tiri kutarisa makore mashano kubva papidiguru hurumende yamushakabvu Robert Mugabe uye tichabatanidzawo nekuburitswa kwenhengo dzeTriple C muhusungwa. Tavatashuka kumagumo echirongwa chedu anokuonekai ndine Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Soku isika atisenda baku VOA Ndebele.